Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 22/2019 makateerera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Izvozvo zvinobva zvaita kuti zvijekere munhu wose kuti muteedzeri womutungamiri wenyika ari pachinhano chakati iko zvino amboendeswa kuChina. Chionekwa kuti vanhu vose vakutukana kuti aiwa hapana chinhu chakavanzika muhurumende yedu.
Mumwe wevatevedzeri womutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga. Voendeswa kunorapwa kuChina vachibviswa kuSouth Africa kwavanga vari.
Chitikwe ichi tingangoti tangogaroziva kuti pasondo pega pega fio iri kukwira. Saka unoona kuti vashandi vatinotakura havasi kukwidzirwawo mari dzavo kuti pasondo pasondo.
Hurumende yowedzera mari yemafuta yekufambisa dzimotokari kusvika pamadhora manomwe nemasendi makumi mana nemashanu parita repeturu. Ukuo diesel richiwedzerwa kusvika pamadhora manomwe nemasendi gumi nemanomwe.
Hatisi kukwanisa kuti tinge tichioperata semazese. Zvekutoti mafekitori vava kutounza vashandi usiku kuti vakwanise kuita operate.
The Confederation of Zimbabwe Industries neve Econet vanoti kushayikwa kwemagetsi kwaive kudzosera basa ravo kumashure zvakanyanya. Varairidzi vari pasi pesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe votanga kurangwa mabasa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanonzi vaenda kunorapwa kuChina vachibva kuSouth Africa kwavanga vari. Izvi zvaburitswa mumashoko kuvatori venhau nemutauriri wevatungamiri wenyika vaGeorge Charamba avati izvi zvinotevera danho rakatorwa neChina neZimbabwe kuti vaChiwenga varapwe navanamazvikokota kubva kuZimbabwe, South Africa, China neIndia. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, Svondo Rapera vakazivisawo nezveurwere hwavaChiwenga vachiti vave kuedza kuzvigwinyisa muviri. Studio 7 haina kukwanisa kubata vacharamba kuti tinzwe zvizere. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi.
Handisi kuona chiri chinhu chakaipa nekuti mutemo wedu sehurumende unotiwo kana munhu ari mukuru muhurumende anofanira kunge achizikanwa zvaanenge achiita panguva imwe neimwe, kungava kuti ari kufara, kungava kuti ari kurwara, kungava kuti atisavhela. Zvose izvi zvinenge zvifanira kunge zvichizikanwa kana munhu ari mukuru wehurumende. Saka chinhu chaitwa navacharamba chinhu chakanaka zvikuru kuzivisa veruzhinji, nokuti pane vanenge varipo vanenge vachibvunza kuti ko hatisi kuvaona mumafunctions, hatisi kuvaona panguva dzakasiyana-siyana panenge paine makurukota ehurumende nevatevedzeri vomutungamiri wenyika. Saka izvozvo zvinobva zvaita kuti zvijekere munhu wose kuti mutevedzeri vomutungamiri wenyika ari pachinhano chakati iko zvino amboendeswa kuChina zvichionekwa kuti vanhu vose vagutsikane kuti aiwa havisi kuvanzwa, hapana chinhu chakavanzika muhurumende yedu. Toda kuti vanhu vese vange vaine chokwadi, kwete kuti vanhu vazofungidzira vazonyora zvisiri izvo mumapepa. Ndozvinezvi zvisingadiwi kuti zviitike izvozvi.
Pane zvamuri kunzwawo vari kunzwa sei parizvino?
Tanzwaka zvataurwa nemutauriri wemutungamiriri wenyika, saka hatigoni kutapudza kana kuwedzera. Zvataurwa izvozvo ndizvo zvatinomira nazvo kuti ndo zviripo, uye zvanyorwa pasi zvikataurwa zvakare. Saka zvinhu zvakajeka kumunhu wose, hapana chakavanzika. Tanzwa kuti vaendeswa kuChina kuti vabatsirane ma chiremba vekuSouth Africa vemuno muZimbabwe nevekuChina ikoko kuti vapedze zviri kunetsa.
Asi vamwe vanopikisa Honorable Mutodi vanoti kosei vatungamiri venyika vachinorapwa kunze vasingarapwe muZimbabwe.
Zviri chiripo ndechekuti pa 37 years zvatatitungamirwa muno tichitungamirwa nehurumende yanga iripo, takaona kuti zvipatara zvedu zvakatadza kufambidzana nenguva. Pane mimwe michina yanga iripo zvaakutoitwa nevamunangagwa izvozvo kuti vaone kuti michina iyo yaamuno. Ndofunga vakaona pamasura apo kuti vakaitarakita nevanhu venyika dzakasiyana siyana veuae kuindia kuchina kwose kwose pasi rose kuti vaite kuti muno munyika muwanike mishina inokwanisa kuongorora zvinenge zvichirwadza munhu. Saka pachava nenguva yakati rebei vanhu vachidzidzira mishina iyoyo, madhokta emunhu vachidzidzira mishina iyoyo. Saka zvinotaka kuti arwara iko zvino kaano anenge achifanira kuti arapwe kuita, asi nguva yekuti vanhu varapwe muno iri kukwana manje manje nokuti michina yacho yaamuno, mishonga yacho president aita kuti ivepo. Saka hapana chichanetsa, asi for now zvazvakafanira kuti vaonekwe nemadhokta ekunze vachishandisirwa zvakaita michina ive kunze.
Mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaenergy Mutodi vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Boka reZimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA razivisa kuti mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari wakwira kubva nhasi peturi ichikwira kuenda pamadhora manomwe nemasendi makumi mana nemapfumbamwe parita roga roga, kuchitiwo diesel richikwidzwa kuenda pamadhora manomwe nemasendi gumi nemapfumbamwe parita. Svondo rapera mafuta aya akakwidzwa zvakare, peturi ichienda pamadhora matanhatu nemasendi gumi, ukuwo diesel richienda pamadhora mashanu ane masendi makumi masere nemana parita. Mutauriri wesangano revemabhazi anotakura vanhu rechitungwiza Commuter Omnibus Operators Association vaFarai Muza vanoti iri danho raomesera nhengo dzavo zvakanyanya sezvo dzisiri kukwanisa kuwedzera mari dzekuti vanokwira mabhazi varipire nekuda kwekuti vanhu vavanotakura havana kuwedzerwawo mihoro yavo. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yataita navo.
Chitiko ichi tingangoti tangogaroziva kuti pasvondo pega pega fio iri kukwira. Saka unoona kuti vashandi vatinotakura havasi kukwidzirwawo mari dzavo futi pasvondo pasvondo. Saka munoona kuti isusu kuti tinzi tasimba tichikwidza pasvondo pasvondo chimiro chacho hachiite. Isusu taongoti ezinezvi fio ikakwira tinoda kuziva kuti mari dzataiona in terms of profit dzaakungoenda ndo dzataangozva kuti dzaakungoenda dzichidzika, ende vamwewo vari kupedzisira vabuda mubhizinesi retransport irori.
Saka imi mune dzimwe nzira here dzekuzoti munge muchiwanawo nadzo profit iyoyo, kana maa muchiti profit ndoyamaa kutongoti iende kumafuta iko?
Nzira dzataa kutoita izvozvo ndedzekuti taakutodivhaiza kuti kana kuri kunzi kutakura zvezvi ukatakura ukaenda kutown hatichadzoka tichiti vanhu vakawandira kuchitungwiza todzoka tonovatora ikoko tisina kutakurayiwa. Takutongomirira ikoko kusvikira kwaita wanhu tozotakura. Kana ukaita tuma tips ekuenda kutown tu ekudzoka kuchitungwiza woko tinongofamba wakati vakatakura kwese. Ndo zvimwe zvinhu zvataa kutombowedza kuita izvozvo.
Zvikonzero zvipi zviri kupiwawo zvaita kuti mafuta akwidzwaye?
Sezvakaita parizimizi hatisati taona kuti chikonzero chipi, nekuti matauro avanoita vanenge vachitaura nezvekuti mari dzinotenga mafuta dzakwira pamusika, vachitaura zvekuti kubhengi kwazomira kwakadaiwo. Zvokuti isusu parizimizi hatitapa chimiro chekuti tinzwe rizini, nekuti chiripo ndechekutongoti kupera kwezuva tinotofanira kunge takatomira nechokwadi chinenge chaapa ground kuti mafuta akwira mari yedu yatakuwana ishoma.
Mune tarisiro here yekuzogarawo pasi semasangano anotakura vanhu nehurumende kuti munzwisisane panyaya yekukwidzwa kwemutengo?
Ndichitarisisa chaizvo chaizvo chimiro chiripo ichi inini handione zviri izvozvo zvokuti hanzi tingagare pasi kana kuti nehurumende toitidzikisai fuel yedu isusu vanhu vanotakura vanhu.
Vanga vari mutauriri wesangano revemabhazi anotakura veruzhinji rechitungwiza Commuter Omnibus Operators Association vaFarai Muza vari parunare kuchitungwiza neStudio 7. Kambani ya Econet Zimbabwe yaburitsa mashoko ekuti kushaikwa kwemagetsi kwave kuyikanganisa kuita basa rayo sezvo inotarisirwa. Econet inoti yave kumanikidzwa kushandisa magwenya emagenerator anoda dhiziri. Kambani inotiwo zvave kuoma kuita bhizimusi munyika sezvo mari yemaRTGS yavanoshandisa yashaya simba nezvikamu mazana mapfumbamwe kubva muzana kubva munandira ukuwo mafuta edzimotokari achiwedzerwa nezvikamu zvinodarika mazana mashanu kubva muzana. Econet yati nemamiriro aita zvino zvave kunetsa kuti vavimbise vanhu kuti vacharamba vachiita basa sezvinotarisirwa. Mashoko aya atsinirwawo nemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaHenry Rizvidzo muhurukuru yavaita naBlessing Zulu Studio 7.
Tiri kukomeresa zvikuru nekushaika kwemagetsi. In that mafactory yedu, especially during daytime, hatisi kukwanisa kuti tinge tichioperata semazvese. Zvokutoti mafactory vava kutounza vashandi usiku kuti vakwanise kuita operate.
Izvi zvinoreva chii kana tichitarisa yatingati capacity utilization iya yakuti muri kushanda nezvikamu zvakaita sei parizvino?
Capacity utilization ya in the last few weeks yadzika zvikuru zvekutoti pamwe tichaona tadzika below the 50% yanga ichimbotarisiwa kunge tiri kuoperator. My indications dzavanenge ari kutadza kuti pamwe tichadzika down to as low as ma 30% chaiko.
Muri kumboitawo here nhaurirano nehurumende nezvedambudziko iri?
Ya, hongu tiri kutaurirana. CZI, we have had meetings with the Minister of Energy, with ZESA, with the Minister himself. Hongu pane matanho ari kutorwa ari kuratidza kuti tikaramba tichibata pamwe chete pamwe in the next few weeks zvinhu zvinogona kutanga kuita go back to normal.
Ndambotaurawo navachasi vari kuti ivo vari kuda kuti vemakambani vaya vane mari yekunze vanokwanisa kuti kana zvichibvira vombofanira kukweretesa hurumende yobhadhara chikwereti kuescom kuti ikwanise kuwana magetsi. Vanenge vapa hurumende mari ava vozonzi havo vozopuwa magetsi kwenguva yakati rebei nezesa vanenge vava kuchiita sekuti vabhadhara kudhara. Munoona izvi zvichishanda here?
Hongu zvinogona kushanda. I think ndoo zvimwe zvezvimwe zvataitarisira kuti tisatasvika pakuipisisa kwakaita zvunhu taitaikwanisa kumende neprivate sector tichitarisa mainitiatives akaita saiwayo kuti mari inogona kuunganidzwa yosana abhadhara kuti magetsi auye pane kuti makambani avhare zvaanga ari kuita. So zvinhu zvatinokudza chaizvo kuti zvaakuitika nawo. Pane zvimwe zvakawanda hamsure zvatinogona kuti tiite kuti tibatsirane pamwe chete private sector negovernment to avert zvazviri kuitika izvo.
Vanga vari mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vaHenry Rizvidzo vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Kuti tinzwewo nezvedambudziko remagetsi iri, Blessing abatawo gurukota rezvemhando dzemoto vaFortune chasi.
Ndingadai ndakanoona Minister Mantashe kuSouth Africa nenyaya yekuti tinyatsonzwisisa kuti takabhadhara yedu 10 million but tichiri kure nekupedza chikwereti. Tenge tichinyengetedza vanhu tagara tichibatsirana sehama dzedu vanonzwisisa chaizvo dambudziko ratinaro. Asi sekutaura kwandiri kuramba ndichiita, mushonga wechikwereti tichibhadhara ndonyaya iripo. Ndikofanirwa kuti tirambe tine programu yekuti kana tichivapawo payment plan vanenge vachiziva kuti aiwa tiri kubhadhara tozotaura nyaya yekuti tiitese tiwane mamwe magetsi tichienda mberi. Saka inyaya ihurukuro ichiripo kutarisira kuti rosondera tiri kuvhura mangwana iyi. Pamwe ndingakwanise kunovaona vanga vane chipitipiti vanga vane budget. Saka tanga tichitaura hedu naminista but tichiedza kutironge appointment
atiaaaa
ndikwani tichinyatsoti ndiro siga racho chari charo pandiri pacho. Ikoko ndofunga tangobhadhara ekipota yemari yatachikwereti
kumozambique uku
yakadawo kusvika ipapo. Ava hatisati tanyanyo kurukura. Vakuru vedu kwavakaonana vakataura kuti isusu ba Minister of Energy kufana ngeti chino sanga kakuno kutangati ito batarero kukatira utinya tono takamira sei itra utikana tabzo tuma ama officials anengevane waro kuti barukuno kumbira sei taka tarango chini mshiri nani kiki kike wanwani pedrani ne ESCOM tazenda kwa wati ne tishinya tozo ayo kutagazira paudafiti kwa sakati sakati.
Saka iwe ESCOM wari kuti vari kuda mari chaizvo kuti vatange kupa Zimbabwe mamwe magetsi.
Ndiyo nyaya dzatinaurwa dzatinofanira kuti tinotaura naizvozvo.
Avanga vari gurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Varairidzi vari pasi pesangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union vatanga kurangwa mabasa nhasi vachida kuti hurumende itarise zvakare mihoro yavo iyo vanoti vari kuda kuti iwedzerwe kuitira kuti ifambirane nemitengo yezvinhu. Mutungamiri wesangano iri vaObert Masaraure vanoti panhengo dzavo dzose zvikamu 10 nezviviri kubva muzana ndizvo chete zvaenda kumabasa nhasi. VaMasaraure vanotiwo nhengo dzavo dziri kuda kuti mihoro yadziri kutambira pari zvino ipetwe zvinoenderana neuremu hwedhora rekuAmerica hunenge huchiwanikwa kumabhanga zuva iroro. Mamwe masangano evashandi vehurumende akatozivisawo kuti nhengo dzavo hadzichakwanisa kuramba dzichienda kumabasa sezvo zvinhu zviri kura zvokwira asi mihoro yevashandi isina kwairi kuenda. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMasaraure.
Varairidzi vachitomirira nevamwewo vatotanga kupeta zvirauro vachipendera potoro yepiri kuri kuratidzira kuti hurumende yaramba kudzorera value yemasalaries edu ayo akabiwa munyonga-nyonga yezvemari pakachinjwa masalaries kubva kumaunited states dollars achiita mari yemuno. Izvo zvaita kuti tisare takutambira mari shomanini isingakwanise kutichengetedza. Kutaura kwati hatichiita nemamembers neongororo yataita 12% yemamembers edu ndo yega yanga iri kubasa vari kutonga vaine zvavanga vachiri kupedza dzireza kuita. Asi vazhinji vanga vatotapura mabhegi avo vaenda kunozorora vachinobatamawo mabasa ekuti vawanewo cheuviri chekupa mhuri dzavo.
Chii chanyanyosunda kuti nhengo dzenyu dzisvike pakurangwa mabasa?
Hurumende yaramba yakaisa zvitanda munzeve panyaya yemuhoro iyo yatakabvira kare tichingosimbisa kuti dai vatipawo mari inoenderana neyataisitambira ari maunited states dollars. Pataisitambira munhu aisiwana $450 kuti chingoichinja aine interbank rate achipiwawo iri inoenderana nereti inenge iriko mwedzi iwoyo. Izvo zvinove zvavari kuramba kusvikira vaslasha salari yedu kubva kuma450 ma500 kusvikira yadzika kusvika kuma$30. Zvaita kuti vanhu vararame upenyu hwakaomarara vamwe havachina pekutogara nenyaya yekuti havachagona kubhadhara marindaus kuenda kubasa chaiko mutsutsururu kuti munhu akwanise kuwana mari yemuchovha yekufambisa kuti asvike kumabasa.
Hurumende iri kuti yakakupai mari inoita $400 pamunhu yekuti mumbofanira kubatsirikana. Mari iyi muri kuitambira sei?
Chekutanga ndechekuti mari iyi yakataurwa asi haisati yasvika mumaaccounts evanhu. Chechipiri ndechekuti maprize atowedzera kushuta pakati papa kana iri fuel yatokwira kairi mari iyoyo isati yauya. Chechitatu ndechekuti mari iyoyo yanga yagara iri shomanini zvichienderana nekutambura kwatiri kuita. Haisi mari ingavandudze upenyu hwedu, haisi mari ingatiite kuti tikwanise kukushinika sezita ravari kuipa, asi kuti kutosekwa kwatiri kuitwa nehurumende yedu yekunyebedzera kunge isiri kuziya vamudhuriro oita zvino.
Vanga vari mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vari parunare neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nzvimbo dzekumabvazuva muAmerica dzave kutonhorerwa zvishoma zvichitevera kupisa kwezuva kunotyisa zvakapa kuti vamwe vanhu vafe uye kutadzisa magetsi kushanda zvakanaka. Asi kutonhorera uku kwave kuuya nemafashamo emvura nemhepo zviri kuparadza mimwe misha. Nzvimbo dzine dambudziko iri iWashington DC, New York City neBoston. Kune vana vanodarika mazana mashano vanozvarwa vaine chirwere checlub foot. Icho chinoita kuti makumbo atarisane nechemukati zvokuti vabereki vazhinji vanotozozviona mwana ave kuda kukambaira kana kufamba. Chirwere ichi chikasagadziriswa nenyanzvi chinokonzera kuti mwana azokure akaremara makumbo ake. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Vajazinda Machache vekuchivhu vanoti mwana wavo akazvarwa akaremara nenzira iyi zvokuti vari kubatsirwa navana chiremba vane hunyanzvi kana kuti orthopedic surgeons avo vanotwasanura makumbo akaremara aya. Vana chiremba vanoti chirwere checlub foot chinoita kuti gumbo risakwanise kutsika rose pasi munhu asingakwanise kutsika nechitsitsinho chake. VaMachache vanoti vakaona mwana wavo anonoka kufamba vakakurumidza kumuendesa kunyanzvi dzeutano idzo zakazo mubatsira.
Takafamba nguva tikaona mwana asati akufamba, takazoenda kune shamwari yedu physiotherapist akaita matests anoita ekumezha kuti makumbo ari kutsika zvakanaka here. Akati aiwa mwana anofanirwa kudi kunoitwa operation yekustretena matendoni ekuchitsitsino. Ndo anenge ari taiti iwayo.
VaMachache vanoti kuremara uku kunofanirwa kuongororwa mwana achiri mucheche zvokuti veutano vekumakiriniki avaienda kunorapisa mwana wavo havana kuona dambudziko kusvikira vazoona kuti mwana uyu aiva anonoka kukambaira.
Club foot chirwere chevana chinowanikwa mwana achitobuda nacho mudumu. Chirwere chekuti makumbo anenge akatarisana, akatarisa mukati. Makumbo emwana anotarisana. Saka madoctors anenge achifanirwa kutozviona izvozvo mwana achipamunoenda kumatest kuti makumbo emwana akatarisana. Saka isusu taenda kumaclinic havana kumbozviona. Takazozviona tega kuti chii? Mwana ari kunonoka kukambaira makumbo ake ari kuita kunge akaloka. Then ndobva taenda kuna otho akasvika akati hazvinogona kupera.
VaMachache vanoti mwana wavo akapfekedzwa bhutsu ine simbi inobata imwe bhutsu zvokuti hadzibviswe kwemwedzi mitatu ozoitwa operation yokutwasanudza tsinga dziri kuseri kwemakumbo.
Then obva vaita operation yekustretena tendon. Vastretena tendon mwana aniswa mucast inonzi plaster for 30 days anenge ari musitting position kuitira kuti chitsitsinho chipore. After 30 days anobva aiswa mubhutsu. Bhutsu idzi dzine ibhutsu dzinopfekwa sebhutsu chaidzo asi dzine simbi inokrosa ichinobata rimwe bhutsu yokuti mwana agone kudi agone kufamba. Saka simbi iyi inolasta 3 months akaipfeka. Achipfeka 3 months dzanenge achibvisa only paanochinjiwa.
VaMachache vanoti zvakatora makore mana kuti makumbo aya agadzirike zvokutozofamba zvakanaka sezvinoitawo vamwe vana.
It takes almost 4 years kuti mwana azonzi condition yake yava corrected. Condition ikasa maprocedures aya akasateedzerwa according to zvinenge zvataurwa na physio vanoti inoita inogona kuita recare yekuti makumbo aya anodzoka futi kutarisana. Saka once wangozvitanga unofanira kutopfekedza mabhutsu iwayo for anonzi maponsete. Unofanira kutomapfekedza for the 23 hours for the first 3 months. Ukaita zvekujamba uchimbomusiya achifamba asina anozoti ava kuda kuenda kumagrade 1 grade 2 condition iyayo yobva yadzoka.
Nyanzvi yezveutano Dr. Joseph Fatiri Panyanga vanoti hurema uhu hauzivikanwi kuti hunokonzerwa nei. Dr. Chiripanyanga vanoti haisi mhosva yevabereki kuti mwana anozvarwa akaremara.
Saka club foot chirwere chekuti hachidzivirike kuti pane zvingaitwa namai kana baba mwana ari mudumbu kuti chisaitike. Zvinongoitika hapana zvatinoona zvatingazviita kuti munhu asaite club foot. Asi kana chirwere chavepo chatinokurumbidza nechekuti 1 year to 2 years mwana ganga anoonekwa nana chiremba voasesa voona kuti mwana anokodzera here kuoperate, gumba rake rinogadzirisika here neoperation kana kuti kwete. Kana tichigadzirisika the earlier the better. Takakurumbidzawo kuenda naye kuchipatara, akakurumbidzawo kushandirwa kuoperato. Zvinobatsira kuti akurumbidzewo kuita zvakanaka uyezve kuti asazokura akaremara.
Imwe nyanzvi yaimiririra kodzero dzaana chiremba kuZimbabwe Association of Doctors for Human Rights Chakabvu Dr. Rutendo Bonde avo vakashaya mwedzi wakapfuura. Mumwe wevanhu vakaberekwa vaine dambudziko rakadai asi makumbo avo akagadziriswa mushure mekunge vaiitwa maoperation masere vakakwanisa kukura vasina makumbo akaremara. Zimbabwe ine chirongwa chiri pasi peZimbabwe Sustainable Club Foot Program chinoshanda nezvipatara zvese zvemunyika muno panyaya kugadzirisa makumbo akadai vana vanodarika zviuru mazana maviri pasi rose vanozvarwa vaine dambudziko iri zvokuti vazhinji vavo vanokwanisa kurapwa zvokutozorarama zvakanaka vasina hurema uhwu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Munhau dzemitambo, chikwata cheZimbabwe chemaGems neZuro chakapedza rwendo rwacho rweNetball 2019 Vitality World Cup chiri pachinhano chechisere. New Zealand yakakunda Australia 52-51 ichibva yasimudzawo mukombe uyu. Asi vatsigiri vemaGems vakawanda vanoti chikwata chavo chakatsimudza mureza wenyika. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chee kwata ichi neZuro chakarohwa neUganda 58-47 mumutambo wacho wekugumisira we 2019 Vitality World Cup. Ndokupedza chiri pachinhano chechisere mumakundano aive nezvikwata 16 zvaive zvakaungana muLiverpool, England kubva musi wa 12 chikunguru. Izvi zvinotevera kurohwa kwakaitwa zvekare neNew Zealand, Malawi, Jamaica neUganda izvo zvavadzorera shure makwikwi avakashura mare zvaive zvisingatarisirwe. MaGems ari kudzoka kumusha, misoro yavo iri mudenga mushure mekupedza vari pachinhano chechipiri nekuenda munharaunda yechipiri kubva mugungano raive rakaoma nezvikwata zvinoti Australia, Northern Ireland neSri Lanka. Vakatungamira chikwata ichi, amai Letitia Chipandu, vaudza Studio 7 kuti vari kudada nechikwata chemaGems.
Takauya takatamba zvakanaka, takatambirwa zvakanaka kubva kuairport. Vanhu veZimbabwe vari muno vakafara, vakatitambira tikauya kuzogara pano pahotera patiri pamukona paibhi. Vasikana vakatamba bhora zvakatyisa vanhu vese, nyika dzese. They fell in love with Zimbabwe.
Studio 7 yabatawo mumwe mutambi wechikwata chemaGems, ndaizivei Madzikangava.
Tafara kuita namba 8 pamatimu anotamba nawo sesistemu yedu kuwekuwokap tinenge iri tafu matimu dzatakatamba nayo iNew Zealand, saka yakofila kuti paitambwa bhora. But kufara kuti ana Northern Ireland, anana Jamaica, Malawi ani taimenge iri moto moto chaiyo.
Muteveri wezvemitambo Vatinashe Museti vanoti vasikana ava vanofanira kutendwa zvakasimba nezvavakaita kuLiverpool, kwete nemari chete.
Teji toda kutoti vatotendwa kubva kuna president ne anything in kind. Mari is not everything.
Captain wechikwata ichi Perpetual Siya Chitema anoti akakaive kekutanga kuenda kumakundano aya zvekuti vave kutarisira kuenda kuWorld Cup inotevera, uko vari kutarisira kunokwikwidza zvine mutsindo kutora mukombe.
Toda kudzokerazve kuWorld Cup, toda kuqualify tidzokerezve kuWorld Cup. Ipapo anoita mukano wakakura kuti tikwanise kuenda.
MaGems ari kutarisirwa kusvika akamirirwa nechaunga panhandare yendege Robert Mugabe International Airport mushure mekuita zvaive zvisingafungirwe nevakawanda, kwete muZimbabwe chete asi pasi rese. Vanotevera mitambo vanoti chikwata ichi chinofanira kusiyiwa chakabatana kudaro chichigadzirira kurwira nzvimbo yekuenda kumakundano e2023 World Cup ayo achaitirwa muSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musakangana chirongwa cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa nezvekukwira kwemutengo wemafuta edzimotokari nemitengo yezvimwe zvinhu. Sezvo nguva yedu yapera, timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika ava Constantino Chiwenga vanoendeswa kunorapwa kuChina vachibviswa kuSouth Africa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Standikile Musanga.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuseWashington DC. Walambulela uStudio 7. Ngomvulo mhla ka 22 kuNtulikazi 2019 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Thina njengabathayeli bemchova lapha ukukhola kwefuel kusilimazile kakhulu. Umchova singakhweza siye ku $2 singaze sikhweze siye ku $2.50 abantu ngeke begade. Kwaze amabhasi wonke yi 50 cents. So ukukhola kwefuel lokhu kuyasilimaza kakhulu, akusasebenzeki.
Uhulumende usephinde wakhuphula intengo yamafutha ezimota namhlanje osokungokwesine lokhela umnyaka uqalisileyo.
Kanti yini sesiyakwalatsho eChina yanjani? Bona besithi thina nxa sikhula la silatshe khonapha okungela madokotela okungela mithi. Kathenzile iChina kayintendukisa kuyekayo ahambe ebhareni atanjengathi. Kanti nibalekela.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uvikwa esiwe esibhedlela seChina esuswa kwese-South Africa namhla. Abahlali bakobulawayo bathe gwaqa namhla ntambama ehholi yekhansili yaleli dolobho emhlanganweni obulendikimba ethi Save Bulawayo Campaign. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Uhulumende usephinde wakhuphula intengo yamafutha ezimota osokungokwesine lokhu umnyaka waqalayo, lokhu sekudanise abantu ngamandla bevele bebhekane lendubo zokuqonga kwintengo yempahla yonke lokudla abathi isizaphinda iqanse ngamandla. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UZulu weZimbabwe uthi impilo iqhubeka isiba nzima ngamandla, uhulumende ekhanya enganaki abantu bakhe. Umnumzana Effort Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso emela ilungelo labathengi e-National Consumer Rights Association uthi uZulu wamukele ngokudana ukukhulu ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota.
Ukukhwela kwe-fuel kuyinto engamukelekanga njalo ezakhamizini zeZimbabwe ekubathengi beZimbabwe ngokuba vele kuza kwenza ukuthi izinto zonke zikhwele njengoba i-fuel iyiyo ekhweza zonke izinto. Akulanto ezasalingakhwelanga, kuzalandela isinkwa, kulandela iziwithi zabantwana, kulandela ithukela impuphu, kulandela amahlamvu, kulandele konke, kulandela i-transport. Akulanto ezasala ingakhwelanga. Ifuel izabulokhu ikhwele ikhweze yonke into, ikhwele ikhweze yonke into, ikhwele ikhweze yonke into, isizwe singene phakathi kosizo. Uhulumende kathatha izinyathelo zokulungisa le nto le, ingakahluphi, ingakabi banzi, ihlupha abantu ngendlela eyisimangaliso. Akwamukelekanga ke lokho okwenzakalayo. Kuyabonisa ukuthi isimo somkhonomi kasimanga kahle, sidinga ukuthi silungiswe masinyane.
Omunye usomabhizimusi othengisa amafutha ezimota, umnumzana Ndaba Nyoni, uthi bahamba ngomumo welizwe. Ababathengiselayo bakhwezile ngakho labo benza okufanayo.
Njengawo amagaraji akula nto esingayenza. Ifuweli mangakhala bethi ikhwelile lathi siyawoda phela. La siyithatha khona sithatha lathi ikhwelile cause angeke siyithathe idura ngaleso zichiphisa sebe singasayenza ibusiness. Ukuze ibhizinisi ihambe lathi ngeke sithole iprofit ukwenza siwode futhi kusasa. Yibhizinisi so lathi sihamba nge-situation ekhona. Amasupply akhwezile lathi siyakhwezile.
Umnumzana Carlton Zulu umtshayeli womchova kobulawayo uthi lokhu kuyabalimaza ngoba bengenelisi ukukhweza imbadalo yokugada bona besanda kuyikhweza.
Thina njengabathayeli bemchova lapha ukukhola kwefuel kusilimazile kakhulu. Umchova singakhweza siye ku $2 singaze sikhweze siye ku $2.50 abantu ngeke begade. Kwaze amabhasi wonke yi 50 cents. So ukukhola kwefuel lokhu kuyasilimaza kakhulu, akusasebenzeki. Kwaze ukuze sisebenze which means umchova kasemele ube $3.50 and by which akula muntu ongayikwanisa le mali. Abanye abantu bagada every day, abanye babefunga ukugada 3 times a day umchova njengabantwana besikolo. Akwenzi ukuthi begade amabhasi cause babezaphuza ukuthi befike esikolo. Lathi sesingena choice ukuthi sihlale sikhona apha ku $2 iyawuziforsa sibili sigcine sesiyikhweza. So hayi kunzima.
Unkosikazi Sihle Dlodlo ongumzali uthi yena uhulumende akangenele ekulungiseni umumo osukhona elizweni.
Slowdana okukhulu kakhulu ngomumo lo osukhona eZimbabwe. Kumele sithwale abantwana sokuba sesikolo sihambe siyobathatha lathi sihambe emsebenzini. Kuba nzima kakhulu ngoba khathesi intengo zezinto ziyala zilokhu eziqansi. Khathesi ukuthi abantwana sabahambisa sibathini ezikolo asikwazi. Ngakho besiphothe uhulumende angenele ekwehliseni amafutha ezimoto. Langaze bethu ufake amabhasi ekhiwe khona laphana ayivumi. Kuba inconvenience kakhulu kithi sabe sigijimisa isikhathi esiye emsebenzini okumele sihambisele abantwana. So besicela ukuthi bakithi uhulumende angenele kulokho.
Umumo wokukhuphulwa kwentengo yamafutha ezimota kaningi-ningi eZimbabwe usudanise abantu bonke elizweni. Besithi abasakwazi ukuthi umnyaka lapho ozaphela khona bayabe sebekusiphi isimo. Bathi inhlupho ababhekane lazo zingani zenziwa ngabomo ngoba ukukhwezwa kwentengo yamafutha kuyikho ukudala ukuthi intengo yento yonke ikhwele ezitolo. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngokusenjalo, iningi selisesabela ukuthi ukukhwezwa kwentengo yamafutha kuzabangela ukuthi intengo yenye impahla ezitolo la ikhuphuke. UChris Gando weStudio 7 uxoxele sakhamizi sakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu, njalo oyisiphathamandla sebandla le-MDC.
Awulabungcono osobukhona uhulumende lo usenga ezimithiyo. Ngoba okwenzakalayo sikhuluma kunje namhlanje intengo yamafutha ezimoto ikhwebile. Petrol is $7.94, which would be $8. Ikanti ke khonoko kubangela lokuthi izinto impahla zonke lama-services azosebenzisa transport akhwele. Kubangela lokuthi imthova ikhwele. Okungangokuthi ke abantwana beZimbabwe bonke sebesebunzimeni sokunzima-ke ukuthi baphile njani. Undoda sehlulekile lohulumende wakhe, yikho ke sokudingakala ukuthi aphume. Abantu sebenze besithi umgabe wayelocuka, umgabe wayefubi, kodwa ke kwakungcono zange kufike kulesi banga esesiphakathi kwabo. Abantu bathwele nzima kakhulu.
Intengo izaqonga na kwenye impahla nxa sikhangele okwenzakeleyo khonoko?
Kuvele kunjalo. Amafutha singathi yiyo inhliziyo ye-economy. Konke okuthengiswayo, ama-services, kuyadingakala ukuthi kuthwale kusuka kwesinye isigaba kufika kwesinye. Kuyasebenzisa amafutha. Yikho ke nxa amafutha ke ezimoto ekhwelile kutho ukuthi zonke izinto zizalandelana ke ngokukhwela zidura. Ngoba kutho ukuthi imthova, i-transport sizadura, abantu besemsebenzini sokumele ukuthi ke bagade imali eziphezulu. Okutho ukuthi sokumele kukhwezela kuma-salaries. Bese kusithi ke nxa sokumele kukhweze kuma-salaries, i-production, izinto ezithengisa lama-services sokumele zikhweze kwenzela ukuthi zenelise ukuthi ke zibhadale ke izisebenzi, zeneliseke ukuthi ke kusebenzeke kwi-economy. Yikho ke amafutha ezimota akhweza izinto zonke. Sesikhangelele ukuthi nje amalanga amalutshana alandela izinto zezakhwela eZimbabwe.
Umnumzana Edwin Ndlovu yisakhamuzi sakobulawayo, njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC, ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ubikwa esiwe esibhedlela seChina esuswa kwese South Africa namuhla. Isikhulumeli sikamongameli umnumzana George Charamba wethule umbiko othi umnumzana Chiwenga ogula umkhuhlane ongavezwanga uza kuyahlolwa kwele China ngeviki edlule. Umongameli Mnangagwa wathi umnumzana Chiwenga usengcono njalo usesenelisa ukuzivoca umzimba. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umphathi ntambo wezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi esiwe esibhedlela se-trauma center eHarare ngemva kokuba i-BP yakhe ibikwa iqanse okwedlula amalawulo. Umsekeli kamphathi ntambo wezokwethulwa kwembiko umnumzana Energy Mutodi uthi kubalulekile ukuthi umnumzana Chiwenga asiwe ukuyahlolwa kwele China.
We don't want that speculation. We want newspapers or media houses to report accurately.
Asifuni ukwenza kokucabangela, sifuna abezindaba bethule indaba ezimqotho ngokwenzakalayo. Yiso isizathu esenze unobhala obona ngokwethulwa kwembiko ehofisini kamongameli ekubone kufanele ukuthi ethule isaziso kuZulu esokuthi umsekeli kamongameli uChiwenga obese South Africa eselatshwa useza kusiwa kwele China uyakwelatshwa khona. Leli linyathelo elibukekayo lithethwe yile ihofisi ukuze umuntu wonke abekwazi okwenzakala kumsekeli kamongameli.
Lawo ngamazwi kamsekeli kamphathintambo wezokwethulwa kwembiko umnumzana Energy Motshodi abe humutshwa nguChris Kande weStudio 7. Kodwa umgcini sihlalo webandla leMDC uNkosazana Thabita Khumalo utshele uChris Kande weStudio 7 ukuthi bafuna umnumzana Chiwenga elatshwe ezibhedlela zekhaya.
Thina njengebandla leMDC eliqokelwa ngubaba u-Advocate Janice kuyasidinisa ukuthi sizwe amagama anjalo, ngoba okulapha kuleli lizwe ngalezi nsuku isibhedlela sesisesabisa ukuthi umuntu ayefika khona, ngoba imali esezibizela ezibhedlela zethu ziyesabeka. Kanti uyeni sesiyakwalatshwa eChina yanjani? Bona besithi thina nxa sigula lasilatshe khonapha okungela madokotela, okungela mithi. Kaphenduli eChina kayimpenduli sabuye ekhaya ahambe ebhareni atangengathi. Kanti nibalekela.
Ye, sike saxoxa labanye abathi bona uhulumende usetshengise ukukhululeka lokufaka izinto egcekeni ngokukhipha umbiko naleyo kubana uChiwenga usesiwe esibhedlela seChina okwakungenzakali phansi kombuso okaMgabe.
Akamsebenzi nako ukuthi kukhululekani, ubalekelelani izibhedlela zakhe lezi azivusayo yini? Angithi bathi khona vele sithina sizalatshwa asoze sifike ngani thina ibhedla kulala uDokotela. Ukukhululeka akutsho ukuthi nxa yena sekhululeke sebesitshela ukuthi elatshe eChina thina siyelatshwa lapha ekhaya. Babalekelelani izibhedlela zalapha? Anti bathi kurayithi ekhaya, so uzibalekelelani izibhedlela zonezi? Kaphenduka abuyezolatshwa ekhaya njengathi.
Lo ke ngunkosazana Thabita Khumalo umgcini sihlalo webandla leMDC ubexoxa icingweni leStudio 7 ekwaBulawayo.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abahlali bakoBulawayo bathe gwaqa namhla ntambama eholu yeCouncil yaleli dolobho emhlanganweni obulendikimba ethi seBulawayo campaign ecubungula ingxabangxoza esanda ukwenzakala kuleli dolobho, lapho umsekeli kaMeya umnumzana Thinashe Kambarami axotsha khona umabhalana omkhulu kamanisipala lo umnumzana Christopher Dube emsebenzini kodwa wabuyiselwa. Lokhu kulandela omunye njalo umhlangano ofanayo ngeviki edluleyo lapho abahlali abadala bakoBulawayo abagoqela abake basebenza kuCouncil yama-aldermen omabhalane oTown Clerk labo sibalukhulu baleli dolobho banquma ukuthi oCouncil baxotshwe kusalindelwe ukhetho olutsha. Omunye wabahlali bakoBulawayo obesemhlanganweni walamuhla umnumzana Prince Zwidekalanga Khumalo uthi bathethe isinqumo esifanayo.
Umhlangano suzaphetha uqalise ngemva kuka-4 o'clock ngoba kube lokuganga okube khona insuku lezi ezidluleyo lapha abantu abangama-councillors abakhethwa ngabantu ukuthi bakhokhele nge-development lange-service eku-community bagcina besenza izinto zobudlova. Ngakho okungani kuyavunyelwana ukuthi kabaphume ku-council njalo kube labadala abakhokhela i-council behlambulula ingcekeza yonke le engabe iwu-council. Okuphumileyo ukuthi umhlangano le ifanele ibe khona ama-township wonke, kuphume kwi-petition njalo i-resolution zangkhona zisekelwe izinqumo zibe izinqumo ezisuka ebantwini abathile abahlalileyo phansi babhala amabizo abo basayina ukuze kube yinto ehanjiswa phambili kuhulumende we-local government ukuze babone ukuthi into le bangayibamba kanjani, ngoba iBulawayo isingcolile, idolobho leli lakhiwa ngemkhonto yabobabamkhulu lachandwa ngemkhonto yabobabamkhulu. Ngakho abantu bazondile bathuthumele badanile ngalokho okwenzakale ngabantu bokuza kulesi sigaba.
uthi abantu bokuzazi ungathi kube ngumhlangano okhuluma ngemhlobo abanye abathi inketha bechabi kumbe ikhuluma ngakho okuvele kuhluphe edolobheni lakobulawayo
athi ungaswe inketha bechabi ilizwe leli ibulawayo nangwayo ile mihlobo yonke kulamaNdebele kulamaNguni kulamaShona kulabaSuthu kulabaXhosa kulamaVenda kulamaNambia imihlobo yonke khona la akulula ukuthi ukhethe omunye umuntu kodwa umuntu ozalelwe kobulawayo uyazakala olesifiso sokuthi ibulawayo ithuthuke uyazakala oze ngesitimela elanda ukuthi azekhethwa kuma elections emele political party njalo abesesenza lokhu kona abakwenzileyo yikho abantu bangasele singapha
ngubani obeqoqelo umhlangano
ubungumhlangano wezakhamizi bekungalatafula yabantu abangaphezulu kumbe abangabagcini besihlalo wonke umuntu belingana bebexoxisana bekuyinkundla ngendlela okwakuthiwa yinkundla ngayo ekadeni nxa okhokho sebehlangane lento enje kusweleke nje isikhonkwani esokuthi babethele ngemva kwesisila somuntu ogangileyo kumbe bamhambise entabeni zabathakathi
lowo ngumnumzana Prince Zwide Kalanga Khumalo umhlali wakobulawayo Ku Live Talk namhlanje sikhangela ukuqonga kwentengo yamafutha ezimota abantu abathi kuzabangela ukukhuphuka kwembadalo yempahla yonke lokudla. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkulungwane lenkulungwane zabantu balekwe Puerto Rico ziqhubekela phambili zitshengisela zisithi usibalukhulu Governor Ricardo Rosello kumele achiye umsebenzi. Abaxoxa lokho kutshengisela bathi bakhangelele ukuthi abantu abangafika isigidi loba ukudlula bazatshengisela usibalukhulu aze achiye umsebenzi. Kulabantu abalichumi lasikhombisa abafileyo ekudubukeni kwebhomba ebelithiywe kwelinye lamalunga eqembu lamalwecatsha esigodlweni sakwele Somalia iMogadishu. Leli bhomba lidubuke kwenye ihotela esendleleni yokuya enkundleni yendizamchina kulelo dolobho. Abenhlanganiso elwela amalungelo ezifundi zesifazana emakolitshini lemayunivesithi e-Female Student Union Trust, FSU, bathi bazaqhubekela bekhankasela indlela zokuvimba ukuhlukuluzwa kwezifundi zesifazana izikolo zemfundo yaphezulu eZimbabwe. Bathi kumele kuphunywe le mithetho ezakwenza babotshwe abahlukuluza izifundi zesifazana ngoba ezinye zazo zigcina zisiba lemikhuhlane yengqondo loba engulamakhwa. Ngemva kokudlwengulwa uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abe-FSU bathi umculo wakulezi nsuku wabasakhulayo owe-dancehall ofana lale ingoma eka-Albert Mshore yena owaziwa njalo ngelokuthi Boom Bethu zilulaza abesifazane sebekhangelwa njengempahla esetshenziswa santando. Abanye sebegcina belahlekelwa impilo ngemva kokuhlukunyezwa. Izifundi zesifazane zikhala njalo ngokuhlukunyezwa ngababalisi labaqeqeshi ukuze ziphumeleliswe kuzifundo zazo lakumihloliso. Kungalesi sizathoke abe-FSU bekubone kufanele baqhube imikhankaso ekuthaza ukuqedwa kwalolu dubo lokuhlukunyezwa kwezifundi zesifazane sebesebenzisana lezesilisa. Umqondisi we-FSU unkosikazi Evanice Munando uthi okudanisayo ukuthi kwenziwa langababalisi kuphethe sekubangela imikhuhlane emacansini eyengqondo abanye begcine bezibulala ngoba sebephelelwe beswele abangabasiza.
And as an organization, we have been lobbying and advocating Sihlezi sikhankasela ukubekwa kwalezi ndlela ezikolweni zemfundo yaphezulu thina njengenhlanganiso ye-Female Student Union Trust. Lokhu sikwenza ngemva kokunanzelela ukwanda kwalezi zehlakalo zokuhlukunyezwa kwezifundi zesifazane esizitholiswa nsuku zonke esezilahlekelwa imphefumulo zihlukunyezwa lokudlwengulwa.
Being abused, who are being raped.
Uthi kodwa kuqakathekile ukuthi basebenzisane lezifundi zesilisa kulo mkhankaso. ULeroy Mandeya oleminyaka engamashumi amabili lane yokuzalwa ngesinye sezifundi zesilisa eMorgan Zintec College osewazinikela ukuphathisana labe-FSU ekulwisaneni lodubo lokuhlukunyezwa kwezifundi zesifazane emakolitshini.
We are suffering inside because we are not saying it out.
Sifela ngaphakathi ngoba singakukhiphi lokhu okusihlupha. Singabahlukumezeleyo mihla yonke kodwa siyesaba ukukutsho. Kuyasihlupha kakhulu ukuthi sicina sesingena ngemicabango yokufuna ukuthatha imiphefumulo.
Abe-FSU bathi basebenzisana lohulumende kanye labehofisi yommeli wakulemelika eZimbabwe. Kunkosikazi Gladys Thabani Thutisani usebenzelana labehofisi yommeli wemelika eZimbabwe ebona ngezokuqhutshwa kwenhlelo zobudlelwano.
Esikwenzileyo ukuthi sithe thina sihlala sikhuluma ngakho, sihlala sikhuluma futhi labantu besifazane ukuthi ye kule gender based violence, kule sexual harassment, but asizake sibise abafana kumbe amadoda ukuthi babuye labo babe ingxenye yema-programs ona lawo.
Ulandisa kabanzi ngokuqakatheka kokwethulwa kwemithetho evikela izifundi zesifazane.
Sisenzela ukuthi bona babe yibo abazajutshisa indaba yokuthi i-gender based violence, i-sexual harassment emakolitshini iyehle, babe ngathi ama-advocate. So mna ngokubona kwami into engabanhle yona.
Inhlolisiso eyenziwa ngabenhlanganiso ezisebenzisana labesifazane kanye le-Female Student Network Trust ngomnyaka 2015 yaveza ukuba isilinganiso esesabekayo sokwedlula amachume ayisichiyagalolunye ekhulwini 94% sezifundi zesifazane emakolitshini lemayunivesithi saveza ukuba zike zahlangana lezehlakalo zokuhlukunyezwa ngendlela eyahlukeneyo. Okuningi wakhona kusenziwa ngabaqeqeshi besilisa. Linhlolisiso yaveza njalo ukuba zinhlanu kuphela izikolo zemfundo yaphezulu kwezingamachumi amabili lanye ezasetshenziswa kule nhlolisiso esezaphuma leziqondiso zokuvikela udaba lokuhlukunyezwa kwezifundi zesifazane. Lezi ngezivalisa iMidland State University, Pindura University of Science Education, Mutare Polytechnic College, Great Zimbabwe University kanye leChinoyi University of Technology. Ngenxa yodubo lobuyanga, izifundi zesifazane eziningi sezitholakala zibanjwa ngamandla ukuvumba uhlalisana labesilisa abalemuli zabo ababenza omakhwapheni bebabhadalela indleko zabo ngoba bebanika ucansi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umqeqeshi weqembu le-Chicken Inn uJoe Antipas uthi kuqakathekile ukuba bathole imiklomelo emithathu loba bengadlali kuhle ukuze baqhubeke belokhu bephefumulela entanyeni yeqembu elihlezi phezulu kwengalane yemiklomelo ele-FC Platinum. Intasezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-FC Platinum lihlezi phezulu kwengalane le miklomelo engamashumi amathathu nanye ngemva kwemidlalo elishumi nanhlanu njalo ngempela viki edlileyo litshaye lechapungu nge-1 kanya. Endaweni yesibili kule qembu le-Chicken Inn lona elinqobele kulawa Chiefs nge-2 kanya njalo elinemiklomelo engamashumi amabili lathuba munemunye. Iqembu le-Chicken Inn lalidlalanga ibhola elinathisa amanzi kodwa umqeqeshi walo uJoey Antipas utyele intatheli zindaba zemidlalo ngokuba okuqakathekileyo yokuba bathole yonke imiklomelo yemithathu.
Our plan is to just keep the pressure
on FC, the 2 points behind.
Icebo lethu ngelokuthi siyale silokhu siphefumulela intanyeni yeqembu leFC Platinum. Yikho ukuthengile ukuba sithole yonke impromelo yomthathu lalapho esiyabe singadlali kuhle khona. Okuthiseka ngaphansi kwekhola kuvele kuhlezi kukhona emidlalweni yonguqu, njalo oqakathekileyo yikuba singakuvumeli ukusiphazamisa.
Iqembu leCapes United lelihlezi endaweni yesithathu kule mihlomelo ngamashumi amabili lesikhombisa, njalo libe ngintshikilo bhanqa 1-1 lele Dynamos ngensonto. Kuthi endaweni yesine kule qembu leBlack Rhinos, lona liyale lilokhu lile mihlomelo ngamashumi amabili lane ngemva kokunqotshwa nge-1-0 leNkezi Platinum Stars. Iqembu leBulawayo Chiefs lithelela kuyela emsileni weNgalane yemiklomelo ngemva kokunqotshwa kwalo ngeChicken Inn, njalo lile miklomelo elitshumi lanye. Endaweni yesibili nxa usuka emsileni kule qembu leTel 1, lona elinqotshwe nge-2-0 leMshwana Stars, njalo omabili lawa amaqembu ale miklomelo elitshumi lantathu. Kuthi endaweni yesine nxa usuka emsileni kule qembu leYada eliye miklomelo elitshumi lane, njalo libe ngumtshikilo bhanqa 1-1 lele Harare City. Iqembu leHighlanders liyale lilokhu lihlezi endaweni yetshumi lane, njalo lile miklomelo elitshumi lesikhombisa ngemva kokuba ngumtshikilo bhanqa 1-1 lele Manyika Diamonds. Asikhangele umdlalo webhola lokuqaga. Iqembu ebelimela ilizwe leZimbabwe kumidlalo yezwe zomhlaba ye-Vitality Netball World Cup liphutshelise endaweni yethu kwamngembili phakathi kwamaqembu alitshumi lesithupha aphatheke komncintiswano walonyaka unaoqhutshelwa elizweni laseNgilandi. Loku ngokwakuqala uba iqembu leZimbabwe liphatheke kumidlalo yezwe zomhlaba. Iqembu leNew Zealand yilo eliphakamise isicoco sokuba zintshantshu zezizwe zomhlaba ngemva kokunqoba ele-Australia nge-52-51 kufinal. Endaweni yesithathu kube leqembu le-England, lona elinqobe le-South Africa nge-58-42. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Kokomania uka Lavender selethemba liukholisile liwuzophuma ngapha emsakazweni weStudio 7. Singazigqibiyeza lamhlanje, uhulumende usephinde wakhuphula intengo yamafutha ezimota namhlanje osokungwesine lokho umnyaka waqalisayo. Abahlali bakoBulawayo bathe gwaqa njalo namhlanje ntambama eholi yekhansila leli dolobho emhlanganweni obulendikimba ethi Save Bulawayo campaign, lapho abagcizelele ukuthi kufanele okhansila baleli dolobho bexotshwe kusalungiselelwa ukhetho olutsha. olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.